Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 21, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Anti-Corruption Commission yotanga kuferefeta nyaya yeuori iri kupomerwa gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo panyaya yekutenga pombi dzemvura muHarare. Hurumende inoti kamando katsva keCOVID-19 kanonzi Omicron Stealth kakawanikwa muZimbabwe. Mapurisa ekumarondera anoti atanga kuunganidza humwe umbowo pamurume akasungwa nemugovera Bright Jantali uyo ari kupomerwa mhosva dzekuponda nekubata chibharo madzimai akawanda mumashonaland East. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC rinoti ratanga kuongorora tsamba yarakapiwa nemiriri weNorton mudare reparamende vatemba Muliswa avo vari kupomera gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo mhosva dzeuori papombi dzemvura kunogaiwa mvura neguta reHarare kuMorton Jaffrey. VaMuliswa vanoti kunyange hazvo hurumende yeNetherlands yakapa Zimbabwe pombi dzemvura pachena, vaMoyo vakaenda kudare remakurukota vakatora mari inosvika mamiriyoni 10 vachiti vaida kutenga pombi. VaMuliswa vanotiwo pombi idzi dzinoita mamiriyoni 2 emadhora chete kwete mamiriyoni 10 anonzi akatorwa navaMoyo. Mutauriri weZAC vaJohn Makamure vaudza Studio 7 kuti vatambira tsamba yavaMuliswa iyo vati vave kuongorora pari zvino.
Yes, I can confirm that we have received the letter. Saka ZAC kana ichinge yatambira matsamba akaita saiwaya, ZAC inoongorora. Kana yaongorora tsamba yacho, kana yaongorora yaona kuti zviri kutaurwa zvine chokuita nebasa reZAC, ZAC inotora matano okuongorora nyaya iyoyo, yatinoti investigations, patinenge tichiunganidza umbo. Kana tapedza mainvestigations edu, tino compile ratinoti docket roenda ku National Prosecuting Authority. Ivo ndovanoita prosecution mumatare edzimhosva. Saka panyaya yamataura yamavhunza iyi, yes, tichaongorora nyaya iyoyo. Kana taongorora veruzhinji tinenge tichizovazivisa.
VaMuliswa vanotiwo umbowo hwekuti pane uori hwakaitwa huripo, asi dzimwe nguva vanenge vapara mhosva hapana zvavanoitwa.
Haichokwadi, umbowo huripo, umbowo wagara huripo. Kungoti chete, tine mabazi ehurumende anofananga achiongorora nyaya dzeuori dzese, asi dzimwe nguva unoona kuti amwe mabazi anotomirirawo ivo vanoita uori wacho ozoshaya kuti mabasa awo ndei. Hatinete, taita futi zvakare yaJulai Moyo umbo wacho huripo. Morton Jaffrey iri kunzi yaparara, makanzu ari kunzi ndoauraya. Iyewo waJulai Moyo ndo wacho vakadya mari dzakati wandei vakashanda na po kruga ye murungwe asina kuwana tender asina kuwana chii akakwidza ma price akangoendesa chete mishina hii kusadha tuwa kutai gazi hii angakapiwa mari kutatinge minyowani hapana chakaitika futi zakari saka umbo uripo
asi vachipindura mea we Harare vaStuart Mutizwa varamba kuti pane uori wakaitwa na vamoyo vamutizwa vati kanzuru ndiyo yakakumbira kuti pombi dzitengwe hatina kukwanisa kubata vamoyo kana vakruga kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa mukuru anoona nezvekurwisa chirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vanoti kamhando kechirwere checovid-19 kanonzi Omicron Stealth BA2 ako kanonzi kakonzera kuti chirwere checovid-19 chidzoke zvine mutsindo kuEurope, China neAmerica kakawanikwa muZimbabwe. Stealth Omicron inonzi inopararira zvakanyanya asi ichinetsa kubata kunyangwe munhu akavhenekwa. World Health Organization inoti kamhando aka akakanganise mapapu zvinopa kuti vanhu vasanyanye kuzarirwa. Asi zvinonzi vanenge vabatwa nekamhando katsva aka vanonzwa kuneta zvakanyanya uye kunzwa udzungu. Vamwe vanogona kupisa muviri, kukosora, kurwadziwa nepahuro, ruoko uye kurohwa nehana zvakanyanyisa. Asi Dr. Mahomba vanoti hapana hapo chikonzero chekuti vanhu vabva vanyanya kuvhunduka.
Sezvisaura kutakamboita mwedzi yakapfuura gore rakapera tichiti taakutogonwawo kuita matesti anoona kuti mavariants ari muno ndeapi ndo zvatiri kutoita wekulaboratory kwedu nyanzvi dzedu dziri kutoramba dzichingoitawo matesti iwawo wachiona kuti Omicron the original Omicron ndiyo yakatekeshera nenyika yese asiko kazinu variant ikakufanike kakangoonekwawo imwe case 1 asi tatarisazvo zviri kutaurwa neWHO vari kuti musavhundikeba nekuti yese ichingori Omicron hazvina kunyanyosiyana neyange iripo chinhu chikuru ndechekuti tirambe tichingoita mamezures aya atinotaura ekuti tirambe tichivharidzira kuti tisabatire chirwere ichocho itinoti prevention mamask edu masocial distancing edu kugeza nechizvakare kunyanyanyanya kubayirwa nhomba yecovid-19
sei zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba
tiri kutoona kuti isu ndo chetaakutonyanya kumhanya mhanya nacho chirongwa chenhomba yecovid-19
totarisawo nyaya yekubaya vanhu katatu kana kuti booster iyi zvinenge zvichifamba sei papapo
ndizvozvo zvinenge zvichifamba zvakanaka chaizvo ini munotoziva kuti patakatanga tichingobayira nhomba yekutanga nhomba yechipiri asi zvakazongorwa kuti zvinenge zvichivakangokodzera kuti papera nguva yakati kuti vanhu vanofanirwa kubayirwa futi nhomba yechitatu zvakangofanana nemamajekiseni ese anobayirwa vanhu ekuti kunyanyanya majekiseni anobayirwa zvirwere zvinenge zvichitenderera nemavhairasi kuti gore negore unogona kunga uchitofanirwa kubayirwa futi panika iwana flu waya munoona vanhu vachibayirwa nhomba idzodzo gore negore ndo kutoti boostering kwacho kwetiri kutaura ikoko dai zvainzi unongobayirwa gore one hauchazombofa wakabayirwa zvakare upenyu hwako hwese ndokutaura kuti hapana booster asi nepamusana pekuti zvinotozivikanwa kuti papera nguva yakati kuti kuprotectwa kwaunenge wakaitwa kunenge kwaakunga kupera saka unofanirwa kubayirwa futi imwe nhomba ndo booster inotaurwa iyoyo asi chinhu chikurukuru zvakanyanyisa ndechekuti vanhu vabayirwe nhomba yekutanga nhomba yechipiri ndo yatiri kunyanya kumhanya nayo zvakanyanyisa kana potiri kuti aivo vanenge vakufanirwa kubayirwa nhomba yechitatu iyoyo booster ndavauye futi tinongo vabayirawo
mukuru anoona nezvekurwisa chirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vari parunare muHarare. Mapurisa ekumarondera anoti atanga kuunganidza umwe umbowo pamurume akasungwa nemugovera vaBride Jantali avo vari kupomerwa mhosva dzekuponda nekubata chibharo madzimai akawanda mumashonaland East. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Bright Jandali uya ana makore makumi matatu ekuberekwa akasungwa nemugovera wapura ari kumba kweshamwarikadzi yake kuEastview kuGoromonzi. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti kusvika pari zvino Jandali aratidza mapurisa nzvimbo pfumbamwe apo akaparira mhosva.
Pane nyaya dzekubata chibharo nekuuraya vanhu vanotosvika ivo gumi mumwe chete ineve. Pari zvino izvi tanyatsodongonodza tikaona nyaya 9 yevakadzi vanga achinyenga oita kunge anodanana navo orara navo ozopesera avauraya, vamwe vachiti kana vamuramba kuvatorera mari nemaselfoni.
Pamhosva yekutanga Jandali ari kupomerwa mhosva yekubata chibharo nekuponda amai Messi Smairi avo vaive nemakore makumi maviri nemasere paRoughness Farm kumarondera. Pamhosva yechipiri anonzi akaponda amai Chipo Gwese vaive nemakore makumi mana kwandudzo kuwedza mushure mokurara navo. Jandali akaurayavo amai Betty Mulambo vaive nemakore makumi mana nematatu kudombotombo marondera. Amai Stella Zuze vaive nemakore makumi mashanu nemana vekugoromonzi. Nelia Marange aive nemakore makumi mana kuGreatlands kumarondera. Fadzai Muchadenyika kumacheke. Amai Megi Kaombe vaive nemakore makumi matanhatu nerimwe kuunyani Golf Course kumarondera. Uye amai Patronella Tsoka vaive nemakore makumi mana nemapfumbamwe kuYellow City kumarondera. Vanyati vatenda veruzhinji nekubatsira mapurisa kuti mhondi iyi isungwe. Parunyere kupe rwekuti Jandali ange abuda mujeri mushure mekubhadhara mari yechibatiso. Vanyati vati vari kuongorora zvese izvi. Vamwe amai vainamata nemumwe mudzimai akaurawa naJandali vaudza Studio 7 kuti Jandali anofanira kupiwa mutongo werufu akabatwa nemhosva.
But zvaakaita munhu uyu nenai don't think kuti anofanirwa kutongwa zvekunzi anzi kana life imprisonment kana chii. Ngaatongohemwa afe because vanhu vakadai ava pakunozoyana amunesta nani vanobuda vodzoka musociety ahana kana chaanomboripfuma muneyi anotongori mharati saka zvitongori kuti abve hake.
Sachigaro wesangano reWomen's Coalition amai Evanice Mwanando vati vanoshushikana zvikuru nenyaya iyi asi vakati vafara kuti aifungidzirwa kuti imhondi iyi asungwa.
Ndinoda kufara kuti mapurisa chiitiko chavazoita chikamu ichi chinoita kuti zvimwe zviite sekuti zvinoreruka pakuti vanhu vanzwisise kuti zvii zviri kuita nharaunda yavagere.
Vaenderera mberi vachiti panofanirwa kuitwa ongororo yakasimba nekuti havafunge kuti Jandali aishanda ega. Jandali anotarisirwa kumiswa pamberi pedare kumarondera kana mapurisa achinge apedza kufurefeta nyaya dzake. Ndakamirira Studio 7 muHarare.
Ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT Dr. Tokozani Kupe varikurudzira vatsigiri vavo kuti vavhotere bato reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navaNelson Chamisa. Kudzanai Musengi anotipanyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi, Muzvare Kupe vati vaona zvakakodzera kutsigira vaChamisa nebato ravo nekuti ndivo vanogona kuunza shanduko iri kudiwa munyika.
Rally behind President Nelson Chamisa as we prepare for 2023 election, as it is going to be a defining moment for every citizen in this country.
Tese pamwe chete ngatitsigirei mutungamiriri Nelson Chamisa nebato ravo tichigadzirira sarudzo dza 2023 idzo dzichave dzakakoshera munhu wese munyika ino.
Amai Nomvula Mguni vanove munyori mukuru wechikwata chamuzvare Kupe vaudzawo Studio 7 kuti ruzhinji rwatambura munyika vakatsinira kuti zvakakosha kuti vanhu vabatane vatsigire vaChamisa vachiti ndo vanogona kugadzirisa zvinhu munyika kana vakatungamira hurumende.
Remember isusu titi 2018 ma MPs tatine 160,000 votes. Toda kuti dziuye kunoko. Ukaita mathematics zvakanaka uchaona kuti 45,000 ya Dr. Kupe iyaya dei yanga yawanikwa na President Chamisa. Tingadai tichitaura zvimwe tisiri pano.
Pamvunzo wekuti Muzvare Kupe vakataurirana navaChamisa here kana kuti kwete pamusoro pedanho ravo, amai Mguni vati vaviri ava vakataurirana asi hapana zvakawanda zvavanokwanisa kutaura pamusoro penhaurirano idzi.
Madam Kupe na President Chamisa vakasangana but kuti vakataura kuti chii pameeting iyoyo ai handizivi. pati vaka sangana.
Pave nekanguva pane runyere kupe, rwekuti Mzvare Kupe vanoda kubatana navachamisa, uye zvaka konzera mutauro mukuru, vamwe vachiti Mzvare Kupe isu kukuviri, uye vafanirwa kutambirwa navachamisa, kana kuve nechigaro mubato reCCC. Asi vamwe vanoti vanofanira kutambirwa, nekuti vanopikisa vakasabatana, vanopatsanura mavhoti. Asi with Njirodza, vakafanira kubata chigaro chemutauri webato reCCC mudunhu reBulawayo, vati vanotambira danho raMzvare Kupe, rekutsigira vachamisa nebato ravo, asi vati vakawanda vachine kunyunyuta kukuru pamusoro pemaitiro aMzvare Kupe.
Zvinhu zvakatiomera parizvino, vanhu vakawanda vari kutsutsumwa, vanhu vakawanda havafari, vanhu vakawanda vari kuti ivo kuti tisvike pamabai election, zvinhu zvakonzerwa naivo maikupe. Saka takakosha ndechekuti tipatsanure kurudziro yavo nenyaya iri kubvunzwa nevanhu kuti maikupe chokwadi here kuti vanhengo yeCCC.
Mumisangano yavari kuita yekutsvaga rutsigiro rwemabai election, vachamisa pachavo vari kugara vachitaura kuti bato ravo richiri idzva uye harisati rave nevatungamiri kunze kwevanhu vakafanira kubata zvigaro zvakasiyana siyana, vachiti vakuru vakuru vose vebato kusanganisira mutungamiri vachasarudzwa nevanhu. Mune imwewo nyaya, vamwe vatsigiri vebato reZapu vanonzi vasungwa zvichitevera kusvitsa gwaro renyunyuto kukanzuro yeBulawayo pamusoro pemutero wekupaka motokari mumigwagwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuZapu kana kumapurisa panyaya iyi. Asi mutauriri webato iri vamutulisi Hanana ndo vange vasvitsa gwaro renyunyuto iri kumutevedzeri wameya weguta reBulawayo vamulandu Mwove pamwe nemunyori wekanzuro vaChristopher Dube. Hanana vati mitero yakatarwa nekambani ye-10-3 haikwaniswe neveruzhinji uye vagari havazi kunzwisisa zvakawanda kusanganisira kuti kambani iyi yakawana basa iri sei. Vapa kanzuru mazuva manomwe kuti ipindure. Vamwe vati sezvo chinangwa chaiye chiri chekushanda zvakanaka nevagari, kanzuru ichapindura gwaro iri.
Our number one priority is to listen kuteerera mastakeholders. Saka semusangano mukuru waunza petition panapa, tichaita meeting as a matter of urgency kuti titarise nyaya yavo and tichavapindura according to what is there. But kana paripo pakakanganisika, tichagadzirisa.
Mukupeta nyaya dzemuBulawayo, kanzuro yeguta reBulawayo yasainira nachibvumirano chichaita kuti ibatsirwe kuvandudza mabasa ekuwanisa vanhu mvura neboka revei rekunyika yeNetherlands. Chibvumirano ichi ndechemari inopfuura madhora ekuAmerica mamiriyoni mashanu nezviuru mazana masere $5.8 million chichavepo kwemakore mashanu anotevera, uye vevei vachabatsirawo maguta eHarare neMutare muchirongwa chimwe chete. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabai elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo. Sangano reAfrican Diaspora Global Network, iro rinorwira kodzero dzezvimwe zvizvarwa zvenyika zvekunze zvinoshanda muSouth Africa, rinoti kuratidzira kwarange rakaronga nemamwe masangano nhasi kwatadza kubudirira muJohannesburg asi kwaenderera mberi mune dzimwe nzvimbo. Sangano iri ranga richida kunyunyuta nekurwiswa kwezvizvarwa zvedzimwe nyika nezvizvarwa zveSouth Africa uye kurwisana pakati pezvizvarwa zveZimbabwe neLesotho. Izvi zvakaitika kumapurazi ekuRobertson muSouth Africa makare. Mapurisa emuJohannesburg ati anotyira kuti vanhu ava vakaratidzira vanogona kuzorwiswa nevamwe vechikwata chinozviti Operation Dudula chezvizvarwa zvemuSouth Africa chiri kuda kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvibude munyika iyi chichiti zviri kuvashayisa mabasa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganyauye nasachigaro wesangano reAfrican Diaspora Global Network Dr. Vuzimusi Sibanda.
Kuratidzwa kweJohannesburg hakuna kuenderera mberi. Kune zvimwe nzvimbo dzanga dzichiita today izvozvo dzaenderera mberi. YeMuJohannesburg yatadza kuenderera mberi nekuti mapurisa haana kutenda kuti vanhu vanobva kunze nemasangano mamwe akasiyana siyana anoshanda navo vaenderere mberi nekuti paonekwa kuti pangangoitika mhirizhonga paite kupwisana nevanhu veOperation Dula.
Kune dzimwe nzvimbo kwaenderera mberi kuratidzira uku zvafamba sei ndekupi futi?
Kune dzimwe nzvimbo taona kuCape Town pachita kuratidzira zvafamba zvakanaka chaizvo, nokuti taona vanhu vakati wandei vachitaura pachiimbwa vachiti aiwa vafariri izvo ngari kuitwa nevanhu vasingadi vanhu vanobva kunze.
Vanga vachiratidzira ava zvizvarwa zvekupi?
Zvizvarwa zvinobva kunze kweSouth Africa nezvizvarwa zvemuSouth Africa vakatosangana.
Panga paine zvizvarwa zveZimbabwe here pakuratidzira uku?
Hongu, zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviripo ndozve, uye zvakati wandeiwo pamagrupi wayaya, uye zviri kuendera mberi zvichiorganiza kuti paite kuratidzira ikoko.
Tinoona zvakare kuti panga paine nyaya yemhirizhonga yanga iri kuWestern Cape iri kufamba sei?
Nyaya inenge yatinyararei, uye zvatiri kunzwa kubuda ikoko kuna Robertson nyaya yekuti aiwa panenge paitaka kunyarara zvikuru pamhirizhonga yanga ichitika pana pakati pevana veZimbabwe nevekuLesotho vanga vachikwira mabasa. Nekuti tinonzwa kuti vana vekuZimbabwe vanga vachishanda pane rimwe purazi rinoti bhatarayiwo zviri nani, uyezve ndivo vanga vakuvabata vamamaneja vanopa vamwe mabasa kuita employment uku. Saka vamwe tinonzwa kuti vanga vakubhadharisa vanoita sei vanopindawo vachidawo mabasa, kuzoti vachitenda zvakare kuti ivo havana basa nekushanda, vanoshanda nekuti munhu ashanda zvakawanda sei. Asi vanhu vekuLesotho vanoshanda ipapo vanga vachida kuti ava vanhu vangobhadharwa nezuva, nekuti havazvigoni zvokushanda nekuti munhu ashaisa basa rakakura sei musi iwoyo.
Imi sangano renyu rinobatsira sei zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvatarisana nemhirizhonga?
Chekutanga ndechekuti panenge pane mhirizhonga tinoda kuona kuti pane vemutemo vanouya vasvika ipapo vaone kuti pane kupaitwa kuchengetedza runyararo, kozotiwo vanenge vachitadza kuenda kuzvipatara vanenge vakuvara toona kuti aiwa vanofanirwa kutoenda kuzvipatara, nokuti pamusamuno muSouth Africa pane nyaya inonetsa yekuti vanhu vanobva kunze havagoni kuwana rubatsiro, uye vanenge vasina nzvimbo toona kuti vangaonawo nzvimbo yekuti vagare kana kuti vahwande mhirizhonga inenge ichiitika sekuRobertson ikoko, because vamwe vakatombotiza vakambogara musango. Saka ndo zvatinenge tichiita izvozvo kuti tione kuti tingabatsira patinogona, uye nemamwe maorganizations atinoshanda nawo.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reAfrican Diaspora Global Network Dr Vuzimuzi Sibanda vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari muJohannesburg, South Africa. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukraine yaramba zvataurwa neRussia zvekuti mauto ayo panopera zuva ranhasi ange akanda zvombo pasi mudunhu reMariupol, iro riri kurwiswa zvakasimba nemauto eRussia. Muguta guru renyika iyi reKiev munonzi mune kurwisana kwakasimba pari zvino. Mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti pakatadza kuitwa nhaurirano, hondo iyi inogona kupedzisira yave hondo yenyika dzepasi rose. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaLloyd Austin vanoti kutadza kukunda nechimbi-chimbi kuri kuitwa neRussia kwave kupa kuti ingouraya vanhuwo zvavo. Kutanga nhasi, komiti yedare reparamende muAmerica inoona nezvemitemo inenge ichibvunzurudza amai Ketanja Brown Jackson kuti vakakodzera here kuti vave mutongi wedare repamusorosoro reSupreme Court. Vakatambirwa ndivo vanenge vave mudzimai mutema wekutanga kuva mutongi wedare repamusorosoro iri munhoroondo yenyika yeAmerica. Hurumende nhasi yaparura chirongwa chekubaya vanhu vakawanda nhomba yeCovid-19 munzvimbo dzakasiyana-siyana kana kuti bleeds. Chinangwa chehurumende chaive chekuti inge yabaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba mukupera kwemwedzi wazvita gore rapera, asi izvi hazvina kubudirira. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Chirongwa chekubayiwa nhomba ichi chatanga nhasi, asi veruzhinji vachiti havana ruzivo nezvechirongwa ichi. Vachitaura neStudio 7, varunesu Takavingofa ndeumwe wavo vasati vabayiwa nhomba. VaTakavingofa vanorarama nemabasa emaoko vati vange vasina ruzivo nezvechirongwa chaparurwa nehurumende chekubayiwa, vachiti nzvimbo dzekubayiwa dzikawanda vanobayiwa nhomba.
Ndinokwanda ndingaona, asi kuda kwacho kushoma.
Mumwe mugari wemuharara angoda kuzikanwa nezita rekuti Enesta Tsigirwa achiti haana kuambonzwa kuti kuri kubayiwa nhomba.
Handina mbonzwa kana kana kumboona vanhu vari kubayiwa vacho kuti vari kubayirwa kupi.
Tsvakurudzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti chirongwa chekubayiwa ichi chichatangira kuzvikoro, asi zvimwe zvikoro zvashanyirwa neStudio 7 zvakaita seAdmiral Tate neDavid Livingstone zvati zvichange zvichizotanga chirongwa chekubaya nhomba yeCOVID-19 mangwana. Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vati chirongwa chekubaya nhomba muzvikoro chiri kufamba zvakanaka, asi vakati vari kukurudzira vabereki kuti vabvume kuti vana vavo vabayiwe nhomba kuzvikoro.
Vaccination iri kuenderera mberi zvakanaka muzvikoro, uye tinokurudzira vabereki vose vane vana vane makore 12 years kana kuti 12 zvichikwira vabvumidze kuti vabayiwa vaccination iri rinodzivirira denda reCOVID-19.
Vandoro vatiwo kana vana vezvikoro vakawanda vakabayiwa zvinobatsira mukudzivirira kupararira kwedenda iri muzvikoro.
Kubayiwa kwevana uku kunoita kuti COVID-19 idzikire muzvikoro medu, uye zvinoita futi kuti COVID-19 isapararira mudunhu ratinogara. Tinokurudzirawo futi vadzidzisi nevanogara mumanharaunda kuti vabayiwewo paprogramu yevaccination iri kuitika muzvikoro medu iyi.
Vachitaura neStudio 7, vaimbova gurukota rezveutano vari munyori wezveutano mubato reCitizens Coalition for Change, Dr. Henry Madzorera, vanoti panoda dzidziso yakakwana. Mukuru anoona nezvekurwiswa kwechirwere cheCOVID-19 munyika, amai Agnes Mahomva, vakurudzirawo vatori venhau kuti vafambise shoko rezvechirongwa chehurumende.
Isu tiri committed sehurumende kuti pandemic tinyatsokuigadzirisa ipere, asika kuti ipere tinofanira kunga tangaramba takangobata chaizvo pamwe chete, tichishanda pamwe chete tisingatange kufungidzira kuti nekuti nhamba dzaakudzika saka zvinhu zvapera hazvisati zvamboperaba. Ndosaka tiri kutaura nemi majournalisti nemi mhuri yeZimbabwe kuti ngatirambe takashinga, mamessages aramba chienda ikoko. Zvakare ndosaka tiri kuita blitz iyoyi nepamusana pekuti tinenge takupinda mese mumakona mumanharaunda dzese, maoutreach, maclinic ese, machechi kwese ikoko tichimhanya nendima yedu kuti tione wai vanenge vachiti ndanga ndichidangu vaccinatwa asi ndanga ndichifunga chazoenda sondo rinoya, tobva tati haiwa tatosvika ka uyai tikubayirei, wai vanga vachimuka kuti
amai Mahomva vakatiwo vari kutarisira kubaya nhomba zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvevanhu senzira yekudzivirira denda reCOVID-19. Mamwe masangano akaita seNew Start Center akatangawo chirongwa chekubaya nhomba mumigwagwa muguta reHarare. Chirongwa chekubaya nhomba ichi chekutanga chatanga nhasi uye chinotarisirwa kupera musi wa3 kubvumbi 2022. Chirongwa chepiri chiri kutarisirwawo kutanga musi wa2 chivabvu kusvika musi wa15. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya vafani chirwere ichi vave zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 5,427. Vanhu makumi matanhatu nevanomwe vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Chirongwa cheLive Talk na 8 PM nasi tirikutarisa sarudzo dzemabaya elections. Chirongwa chekukurudzira vanhu vakawanda kuti vabayiwe nhomba kana kuti blitz chaparurwa nebazi rezveutano, uye zviri kuitika kuUkraine iyo iri kurwiswa neRussia. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175, 7255 pashortwave. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
soku isikati sendaba.